manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inomisa danho rakanga ratorwa nedunhu remateveleland north rekudzinga meya weVictoria Falls. FC Platinum yotarisana nekusimudza mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weProphetic Healing and Deliverance Ministries vaWalter Magaya vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo zveutano mushure mekuzivisa kwavakaita kuti vainge vawana mushonga unorapa chirwere chegomarara neshuramatongo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi pamwe nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi.
VaMagaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezveutano mushure mekuzivisa kwavakaita kuti vainge vawana mushonga unorapa HIV and AIDS wavari kudaidza kuti aguma. Mapepa asvitswa kudare anoti vaMagaya vakazivisa kuwana kwavanoti vakaita mushonga uyu usina kunge waongororwana namazvikokota munyaya dzezveutano sezvinodiwa nemutemo. Muchuchisi wenyaya iyi vaSebastian Mutizirwa vaudza dare kuti mapurisa akawana michina yekugadzirisa mishonga pamwe nezvinogadziriswa mushonga uyu kumba kwavaMagaya paakaenda kunoita tsvakiridzo yezvaitora nzvimbo ikoko mushure mekunge apiwa mvumo nematare yekunosecha kumba kwavo. Mutongi wedare amairumbidzai mugwagwa vatura mutongo wekuti vaMagaya vabvise mazana matatu emadhora semari yechibatiso uye kuti vasavhiringidzane nevafakazi munyaya iyi. VaMagaya vanzi vadzoke kudare musi wa26 mbudzi 2018. VaMagaya vakashorwa zvikuru nevanhu vakawanda pamwe nevesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu. Avo vakati zvakaitwa navaMagaya izvi zvaizokonzera kuti vanhu vakawanda varegedze kunwana mapiritsi avo anozivikanwa nezita rekuti maantiretroviral drugs. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova mukuru weUniversity of Zimbabwe muzvinafundo leVinyagura nevamwe vavo vaviri vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo mukupiwa kunonzi kwakaitwa mamwe makambani mana basa paUniversity iyi. Amai mugwagwa vati vaNyagura nevamwe vavo vabhadhare madhora mazana mashanu pamunhu ega ega semari yechibatiso uye kuti vose vasiye magwaro avo ekufambisa kudare vozodzoka kudare musi wa7 zvita. Gweta ravaNyagura nevamwe vavo vaUson Manase vaudza Studio 7 kuti mhosva iri kupomerwa vatatu ava haina musoro.
Nyaya yanga iri mudare ndeyekuti pavange vachiita mabasa aiitwa kuUniversity vari kuquestiona maquotations aitorwa neDepartment of Works. Department of Works inotora maquotations kubva kune vanhu vakanyiregister kuUniversity kuti vachasupplya maservices kuUniversity. Zvino panenge pakazoita mamwe makambani anokwana matatu kana kuti mana akadzoka opiwa mabasa neunyanzvi hwawo hwekugona basa. zvino vapiwa mabasa aya zviri kunzi izvo vakashoiwa fever nekuti kana kuti vakapangidzwa fever yekuti vakapiwa mabasa akati wandei but hapana nyaya yekuti tingati vanyagura ndo vakange vachichuza vanhu zvinochuzwa nekudepartment of works but zviri kunzi vanyagura ndo vaizoauthorize kana kuti vaizobvumidza kuti makambani ivaya apiwe basa kana zvarekomendwa pasapa saka ndozvavaunzirwa kudare kuti zvimwe vanhu vakai vaisenza vari pamwe chete kudzura mari kuyunivhesiti but handifungi kuti mamiriro azvakaita ndo chaiwo chaiwo zvichaoneka pakuparurwa kwemhosva kana zuva rekupinda mukoti rakwana
vanyagura vachiri mumatare zvakare neimwe nyaya yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti vape mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe gwaro rechikoro kana kuti degree vasina kunge variendera kuchikoro zvichakadai mutongi wedare arambawo chikumbiro chekuti vatungamiri vezct yuvanomwe vabviswe muusungwa mushure mekusungwa kwavakaitwa mwedzi wapera pavaironga kuratidzira vachiti vaisafara nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi amai mugwagwa vati nhengo dzezct yu idzo dzinosanganisira mutungamiri wesangano iri vapeter mutasa nemunyori mukuru musangano iri vajafet moyo vanofanira kumira pamberi pedare vachipindura mhosva yavari kupomerwa sezvo vati zvinyorwa zvavakawanikwa vainazvo zvine mashoko akasiyana siyana vanofanira kuzvitsanangura kuti zvaiva zvei ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
zvichakadaro imwe nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS uye ichishanda neElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation muWashington DC Dr. Roderick Machekano vanoti hurumende inofanirwa kuferefeta vose vanotanga makereke sezvinoitwa kuRwanda senzira yekudzivirira varwere kuti vasanyeperwa vachitengeserwa mishonga muzita rechitendero izvo zvinotevera kusungwa nekumiswa pamberi pematare kwavamagaya vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo inobata mishonga tanonoka wande westudio 7 abata Dr. Machekano kuti tinzwe maonero avo
manzwiro atiri kuita ndeyekuti vamagaya vanga vachitora mapiritsi anopuhwa vanhu vosanganisa naiwo mushonga wavo wavanoti vakaratidzwa izvo zvinhu zvine zvisiri kumira pakanaka zvatingati zviri highly dangerous nokuti mishonga inenge ichipuhwa vanhu yemaARVs ine madosi ayo ari 6 ine macombinations ayo anofanirwa kupuhwa vanhu kuitira kuti zvishande saka munhu akazotora mishonga iyoyo akaisanganisa nezvimwe zvinoreva kuti haichakwanisi kuti ishande mashandiro ainenge ichifanirwa kuita and izvozvo zvinogona kukonzera yatinoti resistance virus utachiona huya hunogona kuzova resistant kumadrugs saka panogona kutozoita dambudziko rakakura nokuti kana virus ratova resistant haricharapika end rinenge raakutospreada
ko anenge awana mushonga waanofunga kuti unogona kubatsira vazhinji unozvifambisa sei kubva ipapo
panenge pachitoda evidence scientific evidence inoratidza kuti mushonga uyu uri kushanda then kana zvadaro izvo tichiongorora kuti hapana maside effects here hapana zvimwe mushonga uyu zvaunokonzera here zvingange zvanga zvisiri pachena saka mushonga ukange wakiriwa kwese uku then mushonga unogona kuzoshambadzigwa kunzi paita mushonga pano unobatsira
hapana here mishonga inobva mumakereke mishonga inobva muchitendero
ine handina mushonga wandinoziva pari zvino unonzi wakabva muchitendero chomunhu uri kushandiswa hapana mushonga wandati ndaziva mishonga yese yatinoziva isu mizhinji yacho ndeyekuti inoitwa through scientific research handisati ndaona mushonga uno wakauya nechitendero but mukaona zvakaitwa navakagame kuRwanda nenyaya dzemachechi people have to be very careful there's a screening yaakuitwa munhu angoti hanzi ndava nechechi yangu ndaakuita so and ne desperation yevanhu ka government has to protect the people that's where
vanga vari nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS uye vachishanda neElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation muWashington DC Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunare muWashington DC natanonoka wande westudio 7 Bato re-MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa rinonzi Ramisa Dano rakanga ratorwa nedunhu reMatabeleland North rekudzinga meya weVictoria Falls vaSomvelo Dlamini richiti kudzingwa kwavo kwakaitwa zvisiri pamutemo. VaDlamini vakanga vadzingwa mubato mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukanganisa mashandiro ebato kuburikidza nekusatevera zvisungo pamwe nekuzvidza zviga zveMDC. VaDlamini vanonzi vakaramba kuteerera kurudziro yebato yekuti vakwikwidze semutewedzeri wameya vachisiyira chigaro chameya kune imwe nhengo yebato yaidiwa neutungamiri. Asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Mwanzora vanonzi svondo rino vakanyorera dunhu reMatabeleland North tsamba vachirizivisa kuti rakanga risina kutevera mutemo pakudzinga vaDlamini mubato. Izvi zvinonzi ndizvo zvimwe chete kune mutevedzeri wameya weBulawayo vatinashe Kambarami avanonzi vakanga vapiwa mazuva manomwe kubva musi wemuvhuro svondo rino kuti vasiye basa kukundikana kwavo vodzingwa mubato. Asi dunhu reBulawayo rinonzi riri kuti zvarakaita zvose zviri pamutemo webato. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya yemameya.
Chiri kuitika nyaya dzemameya, pati yakasangana nemameya ikavataurira zviri kufanirwa kuitika. Pati yanga ine process yayakaita kuti mameya emaguta iwawo asarudzwe. Mameya akazopinda akataurwa navo nepati vakaudzwa zviri kuitwa. Maprovinces akapuwa zvekuita neorganizing vakaita izvozvo. Pane kuinterpreta kwemutemo kwakasiyana-siyana. Sezvamunoziva muorganization yakakura seino, mutemo unogona kuverengwa nekoko uchiverengwa nekukuku. Asi nyaya iripo sezvakataurirwa napresident wepati, mumusangano munofanirwa kunge mune discipline, mumusangano munofanirwa kuitwa zvinenge zvataurwa nepati zvatinenge taudzwa nemaresident. Kana ivo vane zvavari kuda kuti zvitaurwe kupati, machannels ekuti vataure ariko. Asi chinenge chakakosha ndechekuti munhu anofanirwa kunge achiteedzera gwara remusangano.
Ko vatiri kunzwa kuti vanga vambomiswa ivava vaakudzoswa futi pamabasa pavo, zviri kureva here kuti musangano wangu wakanganisa?
Aiwa, musangano une maprocess. Kana munhu wamiswa according to the constitution, unokonfirmwa neorganizing committee. Organizing committee inogona kukonfirma suspension yako kuti uchaenda kuhearing uri pasuspension kana kuti unoenda kuhearing uri pabasa. Zvichidependa nekuti nyaya dzaunenge uchidhila nadzo dzinenge dzakamira sei nemalocal conditions anenge ari ikoko. Asi kana wazoenda kuhearing ndo panozobuda nyaya kuti ichafamba sei.
Saka zviri kureva here kuti meya ivava vachazoendeswa pamberi pedisciplinary committee yamuri kutaurai kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe?
Kana uchinge wasuspendwa kuboka redu zvinoreva izvo kuti uri kuinda kuhearing.
Saka ivo Councillor Dlamini vekuVictoria Falls vatodzoka here pabasa?
Chiripo ripo ndechekuti communication yesuspension inenge iripo, vanomirira communication yekuorganizing committee. Communication yekuorganizing committee ndo ichavaudza ivo kuti vachange vari pasuspension vari pabasa here kana vanenge vachiri pasuspension vasiri pabasa. Saka pari zvino tichazokomenda kana ndava neshua yekuti communication yacho iyoyo yava mumaoko mavo. Havanganzwi communication inenge yabva kupati mumasaisai.
Avanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichinge ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzi idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Video yaiswa padande mutande muChina inoratidza muchairi webhazi achirwisana nemumwe wevanhu vaive mubhazi iri. Izvo zvave kunzi ndizvo zvakakonzera kuti bhazi iri ridone kubva pazambuko mukutanga kwesvondo rino. Tsaona iyi yakaurayisa vanhu 15 uye mitumbi yevanhu 13 yawanikwa. Sangano reRed Cross rinoti zviuru zvezvizvarwa zvekuDemocratic Republic of Congo zviri kutambura zviri pamugano wekupinda mukamako, vazhinji vavo vachitambura kuti vayambuke. Vanhu ava ndevamwe vezvizvarwa zveDRC 300 ezviuru vakadzingwa kuAngola mwedzi wapera. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekudya reWorld Food Program ratanga kubatsira vanhu muZimbabwe vanosvika zviuru 430, asi richitarisira kuti vanhu vanosvika mamiriyoni 2 nezviuru 400 vachada rubatsiro zvikuru kumaruwa. Mumiriri weWFP muHarare vaEd Rowe vanoti vari kutanga nekupa vanhu vanosvika zviuru 130 uye vawana mari inosvika mamiriyoni 22 emadhora kubva kuAmerica. Asi huwandu hwevanoda rubatsiro hunowedzera kubva muna ndira kusvika muna kurume. Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo dziri kutarisira kuti vanoda kubatsirwa vachatowedzera kudarika apa, sezvo gore rinouya nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara zvichikonzerwa nemhepo inonzi El Nino. Kuti ibatsire vanhu vanotidarikei miriyoni imwe chete, WFP inoti inoda mari inosvika mamiriyoni 13 emadhora pamwedzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mugari wekugokwe vatapiwa chuma kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu mudunhu ravo.
Kuno kumuna chinoitika ndiri izvi kuno kwatinodorama kuno kuzi kunodori nenzara imwe tirambeiti izvi. Chiro kune vari kuti kune zvekunyogwa izvi zvekutoti kuri kunzi kuri kunyogwa kwana sabhuku kwacho hatitombokwanisi kukwana tose, ivo vanenge vandi vazhinji vacho vanenge kutongokweta naivo voga. Zvinova zvinopa mutoti isu vazhinji tachiita kuti tei totambura nekutoti izvochere kuti titi torarama kuno kutorarama nokuti tichitengesa muriwo tichirima muriwo tichiita zvemagadheni. Ndo zvinhu zvinototipa kuti tirarame kuno, pasina izvozvo hapatorina. Izvozvokataa kuti tiinde kumashopu kwacho zvinhu zvacho zvadokwira, hapana chatichararama nacho nekuti izvozvo izvi zvinotoita kuti tinotorarama nei.
Saka kana muchiti vanonyorana vega ndivanani ava, zvinenge zvichifamba sei pachikafu ichi?
Pachikafu ichi ndiye kutoti munoziva zvinoita ndokuti izvozvo izvi nhasi ndina takata inini. Anyina mbaya zambini ndakutaura kuti kwadini amunoti political activity zvekutoti ndati ndotori ndichirarama mudzimu mandiri ndebatoka. Saka mai chinoti ndoti kana kuchinzi kuri kuenda kuno kugoka, normali kuno kumachabhuku anenge ari kuno kanenge achinzi anotongwa nemutangano wezanupf. Saka manje chinoita ndoti kakutongwa kwaanoitwa nemutangano wezanupf vanenge vachitoti kuti iwo hauactive zimba ende pamusoro pazvo ini mai ndee ndiri munhu wekuti handitombokwanisa kuti ndive neiko kunoda kuti tichidzimungwa inoreva kuti tikada kuti titambe bhora ka kuchairo ka mvura inika ndire kuti tinongotamba kuya kachitidzokera kumba unowana pamba pane zhara. Saka ndodii, saka ndongosiyana nazvo zvinji zvine zviitwa zvezvo. Ndozama kutaura zvekurimawo muriwo uchidaro uchitengesa kana kuri kuya kana vazviwana zvinei zvabuda vokuya ivo ndo vanongozviwana voga isati zviwani.
Saka vanhu vanenge vachibatsirwa nerubatsiro rwei chaizvo, chii chavanenge vachinyorisa kuti vapiwa?
Izvozvo izvi kunoku kune madhona ariko, but chinoitika ndechekuti pamadhona acho ipapo vanogona kungodedza kuti tinoda vanhu 4 kana kuti 3 apo isu katasa kuti mazivhileji mamwe ita togara anenge ane misha kana 100. Saka unokunyogwa papo unonyogwa panhambani pamwe uri panhamba 50 kana 70.
Matiwo chikafu chiri kudhura muzvitoro, muri kutenga zvinhu mari zvakaita semafuta ekubikisa, zvakaita seshuga nemunyu zvamunoshandisa mazuva ese?
Kana kuri kunoku bhotoro mari 2 liters kuno kunoda iri pa$15. Bhagedhi recho pagorodho iri pa iko zvinora kuita $7.50. Kana iri shuga chaivo chaiko iko zvino kubva nezviro nanhasi seo mapisira zviri kutoita iko zvino zvadiwa pa$7 chinzwa kunoku ichadova kuita $8 nekuti vanenge vachita vachiti necho tachiodhawo kune vedzimota vanenge vachiya nacho.
Munotenga sei? Vari kubvuma kuti mushandise zvana iko cash nana one wallet here?
Izvozvo chinoitika ndechekuti kana vakutoda izvozvo izvozvo vanokuudza kuti iwewe wedzera mari nokuda kuti isu tachezvedu katinomeshanisa tindakotoita tinobatiwa.
Mugari wekugokwe vatapiwa chuma vachitaura vari parunhare vari kugokwe kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri vestudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vaWalter Magaya, mutungamiri wechechi yeProphetic Healing and Deliverance PhD, avo vabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo inobata mishonga inorapa. Apo vakati vakawana mushonga unorapa iwo gomarara nechirwere cheshura matongo cheHIV nemushonga wavo unonzi Aguma.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura Lalilian, ndiri ku Cape Town.
Taurai tizwe.
Ndikona kuti inhau yekuti vanhu havatoda kupa Profeti Magaya mukana, nekuti you never know, maybe it works. Saka zvekuti vatange kumusunga nezvimwe zvakasiyana siyana, I think hazvizvinhu zvinenge zvakanaka. Ndomaonera ndinozvita, because I think pane mweya waya wekungoti vanhu vatema inogirisirana. Zvakafanana nekuti pane mushonga hobho inoshandiswa nemachina mumashopu. Hapana kana munhu anombobvunza kuti zoni mushonga uyu wakazoitwa sei wakazoitwa sei, asi tinongotengeserwa mushonga ine maside effects akawanda inotikanganisa. Asi havabvunzi, hakuna kuzowani pane munhu mutema Magaya vaakuzviita zvinhu zvakaita. Inini ndinotenda kuna Magaya, but ndinonga akakanganisa futi, nokuti aifanirwa kunge akatanga aona vanhu vehealth vakuru vegovernment atanga ava approach atava navo. I think zvaive zvinhu zvaigona kubatsira.
Muri kutaura navabhanda vari kusouth africa uko. Haiwa, ndinotenda nokuwana mukana wekupinda muchirongwa nevose vakateerera, ndinovakwazisa. Nhau yakaitwa iyi navamagaya iyi handizivi kuti muprofita wavaitaura nhau muprofita werudzi vanana Jeremia vanana Isaya here ndavanani, uye nebhaibheri ravanoverenga shoko ramwari haritendere kuti ringoenda kunoshambadza kana wapiwa simba rakadaro. Simba iro rega nechipa charo kana uchinge waripiwa namwari rokuporesa zvirwere kana reinei, rega rinoziratidza riri kuti urishambadze iwewe. Bhaibheri rinobva rati vachavako maprofita enhema. Izvi zvakaitika 2000 ago, mukati mavo vanenge vakapfeka bhachi rerehwai, asi mukati mavo mapera anoparadza. Muchavaona nezvibereko zvavo. Ndozvibereko zviri kutongwa nebhaibheri. Ndinoshamisa Jesu wakarapa vanhu, mukadzi akarapwa ndiye akatozoenda achishambadza kuti ini ndaive ndichibuda ropa asi rakamira onai o. Zvaitwa nehurumende zvakamaka chose. Izvozvo zvokuti vanotora vanofanira kubvunzurudzwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, mashoko atichangotambira anoti mutungamiri weZifa waPhilip Chiangwa nemutevedzeri wavo vaOmega Tswanda vari kupinda musarudzo dzesangano iri musi wa1 zvita vasina anopikisa. Izvo zvinotevera musangano waitwa neZifa Elections Committee iyati vaFelton Kamambo avanga vachida kukwikwidzana navaChiangwa avakodzeri kumira musarudzo iyi. VaChiangwa navaSiwanda inhengo dzezano PF muNational Assembly. Zvichakadaro, chikwata cheFC Platinum chatozana nekusimudza mukombe weCastolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukombe weCastolaga Premier Soccer League uchange uri munhandare yeMagla Stadium kuzvishavane nesondo, apo FC Platinum iri kusangana neShabani Mine mumutambo ungangobuditsa shasha yenhabhu yeZimbabwe yemwaka uno. FC Platinum iruda poindi imwe chete kubva mumutambo uyu kuti isimudze mukombe zvekare, sezvo yakasiya ngezi Platinum Stars nemapoints mapfumbamwe. Kwasara mitambo mitatu chete kuti makundano emwaka uno apere. Pari zvino kugona kunenge kudada ine mapoints makumi manomwe nerimwe chete, ichiverwa nengezi iyo ine mapoints makumi matanhatu nemaviri. Mumwe muteveri wegona kunenge kudada vatondera ishava vanoti vave kutogadzirira zvecup Champions League, sezvo mukombe wemuZimbabwe vatotora.
Aiwa, isusu zvatovharana ende isusu tototarisira kuti tautoenda kunotamba kucup Champions League, because Shabani hatitoiona sevokovhu ende hani matambiro atiri kuita hatizvibvunzwe, tatopedza madhiri kudara.
Asi murairidzi weShabani vaAlexio Zingoni vanoti veFC Platinum vasafarisise. Zijoni anoti kunyange hazvo chikwata chavo chakabuda muPremier Soccer League vanoda kupa vatsigiri vavo mufaro mazuva ano ekupera kwemwaka wenhabvu.
Sila kwa wakati wedwe munu mwoshawani tutawati titike mredwite excitement wei nakidze so kutivesi wano ukara wachiranga kakuti gore laka releketu wa umshabani last game wala wakatamba ni FC laka nakidze wo
Ngezi Platinum Stars iyo irukusanga na ni Blue Chiefs Mbaobab Stadium irukutarisira kuti FC Platinum ikatseza pashabani hondo yemkombe inoende ramberi. Ngezi yadonedza ma points akawanda mumitambo mina yavatamba yakateverana. Asimurairidzi wavo Clifton Kadurira anoti pa Blue Chiefs vari kutora ma points ese matatu. Panguva iyo FC Platinum Nengezi dziri kurwira kutora mukombe zvikwata zvemugweru Netroot nechapungu zvakasonana pahondo yekuchengetedza nzvimbo dzavo muPremier Soccer League. Netroot iyo ine ma points makumi matatu nematatu iri kutarisira kuti chapungu icharohwa nezpc Kariba iyo yokunda Herentals kuti idzikise musiyano wavo kusvika papoindi imwe chete. Pari zvino chapungu siya Nichroot nemapoints mana. Blue City, Mutare City Rovers neShabani Mine dzakatobuda kare muPremier Soccer League. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Chicken Inn vs Black Rhinos, Yada vs Blue Chiefs, Nesondo Mutare City Rovers vs Capes United, Highlanders vs Harare City, Dynamos vs Triangle. Chikwata chichatora mukombe wePremier Soccer League chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League pamusoro pemari inoita iyo zvuru zana zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mhosva iri kupomerwa mutungamiri wePhD Ministries vaVolta Magaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongwedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weprophetic healing and deliverance ministries vaWalter Magaya vanobvisiswa mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavari kupomerwa itongwe vachibva kumba. MDC inotungamirwa navanelson Chamisa inomisa danho rakanga ratorwa nedunhu rematevereland north rekudzinga meya weVictoria Falls. FC Platinum yotarisana nekusimudza mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soko izika disenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 2 kuLwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenkonzo eye Prophetic Healing and Deliverance PhD umnumzana Walter Magaya uhlawuliswe amadola ngamakhulu amathathu esibambiso sebheyili ecaleni alitheswayo elokwephula umthetho oqondisa ukuthengiselwa kwaZulu imithi yokwelapha. Ibandla le-MDC kusigaba sakobulawayo lithili lokhulume ngesinqumo salo esokuthi umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Thina Shekambarami kufanele achiyele ukhansila Mlando Ncube isikhundla. Kuhlelo Woza Friday silomhlabeleli weZimbabwe ohlala kwele South Africa uQhizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umprofeti umnumzana Walter Magaya owensonto ye-Prophetic Healing Deliverance ubemiswe emthethwandaba lamuhla isethiswa icala lokumemezela ukuthola umuthi wokwelapha umkhuhlane wengculaza lemvukuzane. Umchuchisi umnumzana Sebastian Mutiziriwa utshele umthethwandaba ukuthi amapholisa athola amasamanisi okuguduza endlini kaMagaya, athola imitshina yokulungisa umuthi uMagaya awuphe ibizo lokuthi i-Aguma. Umanji unkosazana Rumbitsayi Mogwagwa uphe uMagaya ithuba lokuhlawula imali esibambiswe ngamadola ngamakhulu amathathu, njalo waziwa ukuthi waziswe ukuthi uzamela aphenduke emthethwandaba mhlaka 26 kuyonale inyanga ukuzothoniswa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando Studio 7 uxoxele umfundisi Ray Motsi owensonto ye-Baptist Church ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engabe phambanisile nxa ukuthi khona ukuthi khona akala ulwazi olugcweleyo ngakho akhuluma ngakho kumbe ngomuthi wona lo athi yena ulawo. Ngeke kungena singathi thina ubufakazi obugcweleyo ngawo umuthi wangukhona. Uyabophambanisile ngoba uyabukhohlisa abantu phela.
Kodwa khona kuyayenza yini ukuthi umuntu ongumfundisi olikholwa onjengawe ahlanganise imithi ayelapha abantu njengalokho akutshoyo ukuthi kwenzile yena uMagaya?
Akula problem ukuthi kufana vele lokuthi umuntu ungahamba kunika imali umuntu ukuthi ayathenga umuthi. Umuthi ngumuthi. Into esiyazisebenzisiyo thina abakholwayo yizinto ezamadlozi ezokuvukelwa nokudinga eminye imimoya ukuthi isinike imithi. Baya ukuthi ngumuthi vele owaziwayo njenge umringa ukuthi umuntu engathatha amahlamvu afake kuporridge kuyasiza. Akula problem. Iproblem ukuthi khona nxa usuphuma wena uzenza umfundisi kodwa usuphuma usuyodinga ezinye izinto ngaphandle kwechechi ezingani vele lokholo ezingasiza abantu ukwehlisa abantu njalo akulunganga. Thina abafundisi esikutsho khonokho.
Kodwa bona bakhona yini abafundisi lamaprofita atshela abantu okungayisikho ethandazela amanzi esithi bazasila bengasoze basile? Baningi yini?
Baningi vele ngoba isiKristu lesifundisi sesithathwa njenge umsebenzi kumbe indlela eyokuthola ngayo imali. Manje thina abafundisi nxa singakhulumi ngakho akula omunye ozakhuluma ngakho ngoba lokhu kubi akulunganga. UNkulunkulu uzabajezisa abantu abayenza khonokho kumbe amaprofethi amanga. IBhayibheli lithi wena uNkulunkulu uzabajezisa ngamanga abo, akulunganga lakho.
Lo ngumfundisi Ray Motsi owesonto ye-Baptist Church ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo asizweni kokunye okuphume ekuthethweni kwamacala kweminye imithethwandaba eHarare.
Owake waba nguVice Chancellor wekolitshini eleUniversity of Zimbabwe uSkwica Mfundo Levi Nyagura umiswe phambi komthethwandaba labanye ababili besetheswa icala lokusebenzisa izikhundla zabo ukuqhuba imisebenzi yamakhontrakti kwamanye amakampani okungekho emthethweni. uManji unkosikazi Mgwagwa uthi unyagura labanye bakhe kumele bahlawule amakhulu amahlanu amadola emuntwini ngamunye yesibambiso sebheyo ukuze bathoniswe bevela emakhaya abo njalo baphenduke edale mhlaka 7 zibandlela 2019. Igqwetha likanyagura labanye bakhe umnumzana Wilson Manase utshela iStudio 7 ukuthi icala eletheswa abamelayo kalilakhanda. Unyagura ulelinye njalo icala elisemthethwandaba eliphathelane lokuthi wasebenzisa njalo isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo ngokunikeza isicoco se-doctorate kumkakhe kowayengumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe engenzanga izifundo. Kolunye njalo udaba obelusemthethwandaba uManji walele ukukhululwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZCTU ebotshelwe ukuqoqa ukutshengisela kokukhonona ngesimo esiselizweni ikakhulu kwezenotho. UMagwagwa uthe amalunga aweZCTU agoqela umkhokheli wayo umnumzana Peter Mtasa lo mnobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo kumele bamiswe phambi komthethwandaba bechasisa lokho abetheswa khona njengoba kulobufakazi bamagwaliba abatholakala belawo ayemumethe okungachotshozela uZulu ukuvukela uhulumende. Akubizwa uzwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uProphetess Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Ibandla le-MTC kusigaba sakobulawayo lithi lilokhu lime ngesinqumo salo esokuthi umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Tinashe Kambarami kufanele achiyele ukhansela Mlando Ncube isikhundla ngoba kwakuvele kungafanelanga asithathe. Lokhu kulandela imbiko ethi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi izigaba zama-provinces azilamandla okuxotsha ilunga esikhundleni lingakahlaliswa ku-disciplinary committee. Isiphathamandla saleli bandla isibona ngeziphathelane lamakhansili umnumzana Cecilus Zayi ulobele isigaba sakobulawayo incwadi esazisa ngokuthi umnumzana Kambarami achiye lesi sikhundla. Umabhalane wesigaba sakobulawayo kuleli bandla unkosazana Sifosisiwe Adams waselobela umnumzana Kambarami incwadi ekuqaleni kwayonale iviki emazisa ngalokho. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini wathathelwa inyathelo elifanayo utshele iStudio 7 ukuthi yakemukeli incwadi emazisa ukuthi usengabuyela esikhundleni sakhe njengalokho okuphuma kweminye imibiko. Abanye abamiswa umsebenzi ngamakhansila ambalwa aleli bandla kanye lomeya weChegutu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi isigaba sakobulawayo salandela umthetho webandla.
Wayengarizananga nge-7 days sesizalandela i-processes ke zebandla ezichasiswa ngunobhala jikelele ukuthi thina njenge-province sesizarecommenda ku-National Disciplinary Committee ukuthi kuthathe amanyathelo ngalowo councilor owazange arizane esimtshelile ukuthi arizane. Yikho-ke ama-processes atshoyo asezaqala. Akulanto esitshintshile eguqukileyo, hhayi lokho kufanana lendlela esakufaka ngayo ukuthi simpha 7 days ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasodolobha.
Unobhala jikelele umnumzana Monzora kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Unobhala jikelele uyakwazi konke okwenzakalayo, kodwa-ke kungumlando wakhe kungokunye wemisebenzi yakhe ukuthi akhumbuze inhlanganiso-ke ngesisekelo sebandla ukuthi kambe ama-processes ebandla ahamba njani. Yikho-ke usikhumbuzile-ke lathi ukuthi hhayi linanzelele-ke lina lixotshe umuntu kalithini, kodwa-ke liyarecommenda ukuthi umuntu axotshwe xa kuyukuthi sihambanise. Ule branch disciplinary committee, ward disciplinary committee, district disciplinary committee, provincial disciplinary committee, le national disciplinary committee. Yikho-ke thina kungahlala i-disciplinary committee lapha sesizakarecommenda-ke ku-national disciplinary committee-ke ukuthi lowo muntu-ke ngasuspend umbe ngaxotshwa enhlanganisweni ngoba engalandelanga isinqumo sebandla. Ngoba singakhangela-ke i-national yiyo yachoyo yakhethayo ukuthi umsekeli ke kasodolobha kumele kube ngubani ekuyo province. Iprovince ke ilandela isinqumo esavela kwi-national. Yithe kumele sibone ukuthi leso sinqumo siya-implementwa ngoba lo councillor usesigabeni sethu kuprovince yethu yakwaBulawayo. Yikho-ke thina-ke simbhalele leyo ncwadi ukuthi hayi ndoda zehlele wena nxa ungafuna ukwehla sesirekommenda-ke u-National Disciplinary Committee ukuthi lowo muntu kanjani amiswe kuba lilungu lenhlanganiso.
Ngezinye indlela akula kuxabana lapha kumbe ukungazwisisani kubandla?
Hayi akula kuxabana ngitho sikhuluma nje ilanguage efana nayo sihlabela ingomanye kodwa-ke bese sishiyana ngokuthi-ke amavesi angikhona kambe sifika sime njani lapha senze njani unobhala jikelele mbona ngani nje okwakhe kukhumbuza okwethu umnumzana Gambarami sesimkhumbuzile samtshela ukuthi ndoda yehla kuleso sihlalo nge-7 days mazehlele yena voluntary angayala-ke ukwehla-ke yikho-ke sesi-activator-ke ama-processes okuthi-ke aye ku-disciplinary committee ka-suspend axotshwe lawo ma-processes sizalandela ngendlela okubekwe ngayo ngunobhala jikelele.
Lo umnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, asenelisanga ukuxoxa lo mnumzana Mozora ngalolu daba njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lamuhla sikhangela udaba lwecala eletheswa umfundisi Magaya wenkonzo ye-PhD lapho athi usethole umuthi wokwelapha imvukuzana yile ngculaza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi akusensuku zajalwa ukuthi ilizwe lakhe lithi sezijeziso zenotho kulabo abalomlando wokulaya ukubulawa kwentatheli izindaba yakwele Saudi Arabia obulawelwe esigodleni someli weSaudi Arabia kwele Turkey. Iinkulungwane lenkulungwane zezisebenzi zenkampani yegudu ziphume emahofisini zikhonona ngokungaphathwa kuhle ngumqatshi ikakhulu ekuhlukuluzweni kwezisebenzi zesifazana lapha ziqonyiswa ngezesilisa okungelanhlonipho. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu abanjengeCatholic Commission for Peace and Justice ebandleni le-Roman Catholic bathi bakhathazekile ngesimo esiselizweni lapho iningi eliqhubeka lingezwani kulokufuthelana lokungathembani okwenza ilizwe lehluleke ukuqhuba inhlelo zentuthuko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-CCJP bathi lokhu ukungezwani kuvezwe sobala impumela yokhetho lukamhla ka-13 Ntulikazi lakunhlangothi zonke zempilo kusukela ezigabeni abasakhulayo abahlala emaphandleni lemadolobheni kanye lokuxhasana ngemihlobo. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ku-CCJP umnumzana Paul Mchena ulandisa ngokukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni.
There's need to actually put to functionality particularly the Commission of National Peace and Reconciliation. It should now
kumele isebenze ngokufaneleyo iCommission ye National Peace and Reconciliation eyabekwa ukuba ilungise indaba zokuxabana kwabantu elizweni. Kumele iCommission iqube umsebenzi wayo ngokufaneleyo ukuhlanganisa lamaqembu abantu alokhe bephathekile ngemva kwezehlakalo ezaba khona kusikhathi esedlule. Thina njengabezokholo sikubona kumqoka ukuba zidingwe indlela zokwenza kube lokukhulumisana ngalezi zehlakalo, kudingwe indlela zokulungisisa konke okuhluphayo phakathi kwethu endaweni yokuba abantu baqhubeke bedonselana. Sikhona ngempela isizathu sokuba kuxoxisanwe aphole lawo manxeba asebantwini.
Yeah, as we can see, the nation is wounded.
Okhokhela inhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi inkinga elizweni kuba uZulu elokhe ekhangelele kunkokheli yezombusazwe ukuba kube yiyo ekhokhela kwezokumanyaniswa kwabantu. Uzathola ukuthi asisela way forward ngaphandle okukhangelela ukuthi kambe ulida bani uyavuma yini ukuthi kube nje, kumbe ulida bani ebandlela ithize uyavuma yini kumbe uyala yini. Sesikunanzelele ukuthi abantu yibo kumele bathathe leadership ukuthi mase sithe safike endaweni ezinje ilizwe kumele liqonde kabi. Okudingakalayo elizweni, uMpambi ethi uZulu weZimbabwe kumele yakhulumisane ukuqeda lokhu kungezwani elizweni. Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikangela iZANU-PF layo ila makhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president kustatus. Asiboni thina inidi yokuthi ube nomunye kumbe ongehluleki ukuthi akhulumisane lomunye, sifocuse ngokuthi thina silungise izinto ezihlupha abantu abeZimbabwe. Abezokholo kanye labenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bathi ngoba ukube lokhe kudonselanwa abantu beqinisa amakhanda besima ngalokho abakholwa kikho kungasizi lutho. Bathi lokhu kwenza ukwaZulu elizweni kuyikho kanye osekubangele lesi simo ilizwe elikiso kwabuyisela muva intuthuko uqobo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwuMavis Gama.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMatinda Ndlovu uthi uza kupha ithuba abanye abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuba batshengise italenta labo kumidlalo emithathu eseleyo kusizini yalonyaka. Intathe izindaba yithweza emidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Matinda utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu le-Highlanders alisekho kumncintiswano wokuphakamisa inkezo, ikanti njalo kalikho engozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu, okuyinto empha isibindi esokuba adlalise abadlali abangavamanga ukudlala ukuze batshengise ukuba kumele bayale belokhu beyingxenye yaleli qembu.
Kusele 3 games and those 3 games labanye ababengadlali kumele sibanike ijazi. Angifuni ukuthi onanexcuse ukuthi kati umdrophe njani engamdlalisa, kumele adlalela etshintshe izinto i-opportunity.
Imidlalo yenguqu yesigaba seKasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamaviki amathathu lambili kule mpela viki, njalo iqembu le-Highlanders lizadibana lele Harare City ngensonto enkundleni ePapa Fields. Kodwa yona imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Yadala lizadlala lele Bulawayo City enkundleni yeRufaro. Iqembu le-ZPC Kariba lizadibana lele Chapungu enkundleni yeNyamunga. Iqembu le-Chikenini lizemukela ele Black Rhinos naseLuveve, kuthi ele-Nitroth lizajana lele Randalls nase-Ascot. Kweminye imidlalo yangensonto, iqembu leMthare City Rovers lizadibana lele Cape United naseVengere. Iqembu leShabane Mine lizadlala lele FC Platinum ngaseMaclass, njalo iqembu leFC Platinum lidinga umklomelo wodwa nje kuphela kulomdlalo ukuba lihle liphakamise isicoco seligi. Iqembu leFC Platinum lilemiklomelo ngamashumi ayisikhombisa lanye, kuthi eLenkezi Platinum elisendaweni yesibili lilemiklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, okutsho ukuba eLenkezi Platinum lingenelisa ukubuthelela imiklomelo engamashumi ayisikhombisa lanye kuphela loba linganqoba kumidlalo yonke emithathu eliselelayo. Iqembu leDynamos lizemukela iqembu leTriangle ngaseRufaro, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizahlala lelebulawa weChiefs ngasePawpamp. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, inhlanganiso yePremier Soccer League isikhuphe umbiko ukuba umdlalo wefinali yomncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku Super Cup oza kuba phakathi kweqembu leTriangle leHarare City uzadlalelwa enkundleni yeGibo ngomgqibelo womdlalo zilitshumi kunyanga kaLwezi. Kusenjalo, iqula elibona ngokuqhutshwa kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa selikhuphe umbiko othi kulabanye abakade befuna ukuncintisa kukhetho kumele liqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kaMpandula asebevalelwe phandle ngezizathu okuthiwa ngkhona zizavezwa. Laba ngabagoqela uFulton Kamambo yena obefuna ukuncintisana lomongameli wezifa uPhilip Chiyangwa, uGift Banda obekade efuna ukuncintisana nalo umsekeli kamongameli uOmega Spanda kanye lomlungisi moyo obefuna ukuba lilunga lebhodi. Lokhu kutsho ukuba uChiyangwa lesibani Rwanda sebeza qhubekela phambili bekhokhela inhlanganiso yezifa ngoba ngosela ozancintisana labo kukhetho abaphumelele ukuba bengene kukhetho lokudinga amalunga eboard ngabagoqela uSugar Changonda, uStanley Chapeta, uChamunor Wachiwanza, uFilimon Machana, uBrighton Malandwile kanye noBerry Manandi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, um 7 to 14. Was a
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli weZimbabwe ohlala kule South Africa uQhizo yena ke ucula umdumo wakulezinsuku weGqom Kwaito. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasanda.
Abaningi ngokuswelakala kwemisebenzi wayakhela ijela wayawela ongolo kujela wayatshona khonale emzansi emshishi ngikhuluma ngejakalidabakojetu zethu nqako Bulawayo-ke uQhizo yena-ke usitshela ngembali yakhe.
UQhizo wazalelwa ePhelandaba koBulawayo, afunda lapha ngasemthombo wesizwe from iprimary yonke. Uma ngiqeda lapha ngayofunda e-North Lee High School. Into ye-music ngayiqala ngisasesikolweni. Ngathi kahle kahle ngaqala ngisase e-primary. Ngaqala ngisase imbongi.
Ziyahlakaza ingoma zikaQhizo umdumo weGqom. Yena ke wathulwa ngubani ukubana ke ahlabele?
Abantu abangeza ngaze ngafisa ukucula abantu abafana bomzekezeke abokabelo Bukalavi Alaska, and then ngasekhaya abantu abafana neAchuzi Go Boys, like ubona like abantu bakoBulawayo baphumelela bashaya ikwaito.
Sekuhlelo Woza Woza Friday siloQhizo sijayiva kamnandi kunjena njeke phela kusebenza nabaningi lujaha.
Sebenza nabantu abaningi, ama-producers all around the country and the outside the country. Abantu engisebenze nabo, ngisebenze ne-TLC Frame, intwana encane, intwana entsha ezibuye eDurban. Asebenza lo Emo Kit SA naye waseDurban. And then ngase ngisebenza no-Ero Manyelo from i-Get Physical Music. And then ngase ngisebenza ne-DJ yase-Angola, uTJ Satellite.
Dumo ohlakazayo othanda ngabantu abaningi kuyimpela sonto kungenjeke abantu baphuma ngazo besiye emcimbini zona ziyatholakala yini?
Ingoma zami zitholakala kuwo wonke ama-digital platforms. Zitholakala boma-iTunes, TriSource, Juno Downloads, Amazon. Maningi ngeze ngiwakhulume nje. Or into ongayenza, ungahamba ku-www.akwabamusic.com. Then uma ufika lapha usuya searcha uQhizo QHIZZO,
izokuvezela wonke ama links.
Sikuhlelo waza oh the Friday bakithi isikhatha ngona sasambile kudabuka iprogram ngani wami kuyimpela sonto kunjena nje besilethe ngalisa khulayo eliphuma ukuthi uyathunqa okwamanje semshishi emstawawa emzaz Africa uqhizo igama lokwenza Jesus Banda okwanamhlanje kwanele bye bye.
Ke ngomhlabeleli weZimbabwe ohlala kule South Africa uQhizo yena ke obe cha lapho umdumo wakulezi nsuku oweGqomqwayito njalo ekuhlelo lwethu le Woza Friday elo ezachisa sibanda. Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.